Rimwe remagweta anorwira kodzero mudunhu reMidlands vaBrian Dube vanoti kusungwa-sungwa kwakaitwa vanhu gore rino nemapurisa nemhosva dzaizoraswa nematare zvinoradza kuti Zimbabwe haisati yoremekedza kodzero. VaDube vatiwo patopera rimwe gore vaitaidza mara vakatsakatika mugore ra2015 vasati vazivikanwa zvakaitika kwavari zvinova zvinosuwisa.
Hapana zvizhinji zvatingagona kuti tingacelebrate kana kupemberera pari zvino. Chikonzero chiri chekuti kodzero dzevanhu hadzisati dzanyatsoremekedzwa zvakanyanya muZimbabwe. Munogona kuti ndingokurangaridzai kuti as we speak izvozvi hatisati taziva kuti taidza mhara uripi, and zvichingoreva kuti kodzero dzevanhu hadzisati dzakunyanyoremekedzwa muZimbabwe. So ndingangoti hapana zvizhinji zvingati zvipemberegwe munyika ino. Iri chero nyaya dzekungosungwa kwevanhu zvisiri pamutemo chero vachizonobuda havo vaakumakotsi, but zvinongotiradza kuti mapurisa nemaCIO emuZimbabwe havanyanyoremekedza kodzero dzevanhu. Saka naizvozvo ndiringoti kusvikira tawana a total change, a complete change yegovernance nedemocracy munyika muno, hatina chatingati chekupemberera maringe nekodzero dzevanhu munyika ino yeZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo vaSharon Hofisi vaudzawo Studio 7 kuti kune kodzero zhinji dzakatyorwa muna 2017 uye zvinofanirwa kuongororwa. VaHofisi vati kunyange hazvo vanhu vane kodzero yekurarama uye nyaya yemutongo werufu kuvanhurume yakaendeswa kumatare mukati megore rino, vanoti dare repamusoro reConstitutional Court rakarasa nyaya iyi isati yaongororwa.
Kune kodzero zhinji dzatiri kuti dzinofanirwa kunge dzichiongororwa dzakaita sedzokusatongerwa rufu. Kapet tapiwa naShechawira nevamwe 13 Zimbabwe yanga isina munhu aidusura musoro yevanhu. Saka ivo vaiti kunya kungogara vachingori kujere vachiti takamirira kuti isusu tigozogurwa musoro, apa pasina wacho unogura musoro. Zvinhu zvanga zvichiputsa dzimwe kodzero dzavo dzakaita sedzekodzero dzekuti uvewo nechiremerera semunhu yatingati human dignity. Asi tinoona kuti dare guriri rakazonyorawo mutongo waro kubudikidza navamutongi vabhunu richitiro pane zvizhinji zvavakanga vasina kuita. Saka nokudaro nyaya iyi yakangobva yaraswa pasati patsanangurwa kana kuti dare risati rapinda mukati kuti zveshuwa rotarisa here kuti vanhu voramba vachigurwa musoro here kana kuti vasiri kugurwa musoro.
VaHofisi vawedzerawo vachiti kudzingwa kwaitwa vatengesi vemumigwagwa mukati megore rose mumadhorobha akasiyana-siyana, kubviswa kwevanhu pamapraza vaigara pamwe nekuputswa kwedzimba dzevanhu pasina mvumo yematare zvinoratidzawo kutyorwa kwekodzero kwakanyanya.
Kodzero dzakaita sedzokuti munhu ave achizvishandira, tinoona vaya vaishanda vari mumadhorobha vainetsana nekanzu. Saka izvozvo zvese izvo zvinhu zvoda kunge zvichiongororwa. Kwozotiwo tine kodzero dzakaita sekuti munhu ange achizvishandira inova freedom of occupation netrade. Ndodzatiri kutaura kuti idzi dzese idzi pane vanhu vakanga vachitengesa, vamwe vacho nevakanga vachizonzi varohwa. Kwotiwo tine kodzero dzatinonyatsogara pakati tsvikiti. Tinoona kuti vanhu vaiputsirwawo dzimba vachinetsana zvingava zvemacooperative kana kuti vari kuti havana kuwirirana nekanzuru kana kuti nevamwe vaimboriwo mumapazi ehurumende.
Hurumende yeZimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi nedzimwe nyika dzekunze nepamusana pekutyorwa kwekodzero dzeveruzhinji pasi pehurumende yaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Pasi pehurumende yavaMugabe, vemapato anopikisa nevaive vasingabvumirani nemaitiro eZANU-PF vaityorerwa kodzero dzavo. Asiwo magweta aya atanokurudzira kuti hurumende yavaMnangagwa, iyo yakabetserwa nemauto kupinda pachigaro muna Mbudzi, iremekedze kodzero dzeveruzhinji apo Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.